manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri muswe shondo mbudzi 17 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weSADC uri kutarisa matambudziko akatarisana nedunhu reSADC wakatanga nezuro muHarare unoenderera mberi. Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kufara kuti gore rino bvunzo adzina vakakwanisa kudziona dzisati dzanyorwa. Sangano runomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kune zvikoro zvakaparadzwa nemvura yaive nedutu matunhu ane chitsama emunyika. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekubudirira kwechikwata chenyika chenhabvu cheWarriors kuenda kuAfghan kechitanhatu kubva muna 1980. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano wechimbi chimbi weSADC wekuzeya matambudziko ari kuitika mudunhu iri wakatanga nezuro muHarare uri kuenderera mberi nyaya dziri kuzeyiwa dzichinzi dzinosanganisira kuratidzira kuri kuitika muMozambique uko kwaita mhirizhonga hondo iri muDRC pamwe nesarudzo dzakaitwa muBotswana nemuMauritius uye dziri kutarisirwa kuitwa muNamibia. Kuratidzira kuri kuitwa nevanopikisa muMozambique vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muswa 9 gumi guru kunonzi kuri kutyirwa kuti kunogona kukanganisa dunhu reSADC sezvo kuri kumbovharisa miganhu yenyika zviri kukonzera matambudziko munyaya dzezveupfumi munyika dzakasiyana-siyana. Sangano runorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti vanhu 30 vafa mumhirizhonga iyi kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vanhu vafa vanodarika zana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vari kutungamira musangano uyu sasachigaro veSADC. Zvichabuda mumusangano uyu zvinotarisirwa kuziviswa pauchapera nemusi wechitatu svondo rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Panyaya iyi yakanyanya kukura pamusangano uyu inova nyaya yegakava riri kuMozambique. Chandikanyanyotaura ndechekuti kuumbwa kwehurumende inenge ichibva kuvanhu sezvinotarisirwa panoitwa sarudzo chinhu chakakosha zvikuru nekuti zvinounza kutambirika kwehurumende iyoyo mukati menyika kuvanhu vezvemabhizimusi civil society uye kunyange kune vanopikisa vezvematongerwo enyika. Ende hurumende kana yatambirika mukati menyika nekunzewo inobva yatambirika, saka dzimwe nyika dzinobva dzaita kudyidzana nayo. Saka danho resarudzo rikasafambiswa zvakanaka uye pakaita gakava rikasatongwa zvakanaka, hurumende inobuda ipapo ihurumende inenge ine mutauro, haigoni kunyatsotonga zvakanaka, inenge isina inonzi pachirungu legitimacy. Saka SADC inoda kuti ipagadzirise ipapo iite kuti inoratidza kuti inomira kudivi kwevanhu isingamire kudivi kwezvematongerwo enyika vainenge ichisarudza. Hondo yekuDRC tinoziva kuti hondo iri kukanganisa kugadzikana kwezvinhu munyika iyoyo. DRC inyika ine upfumi hwakawanda muzvicherwa, inyika yekuti izvinhu zvayo zvikafamba zvakanaka inofanira kunge iri nyika inotobatsirawo dzimwe nyika muSADC. Asi nokuda kwehondo iyoyi yato nemakore zvinhu muDRC hazvisi kunyatsofamba zvakanaka. Saka inotoda kutoti Sadhiki imire igone kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munhengo dzayo.
Pane vamwe vari kuti dunhu reSadhiki ragara rakabatwa nemapato akarwira rusununguko, zvinoita kuti zvinge zvichinetsa kuti vemapato anopikisa vatambirike. Munoona here zviri zvinhu zvingatarisirwawo zvakare pamusangano?
Hongu iroro idambudziko nekuda kwekuti tikatarisa kuti vari kutungamira Sadhiki vakaomba hurumende munyika dzakasiyana siyana, tinoona kuti vemapato akarwira rusununguko vanenge vachiri nenhamba iri pamusoro kune avo vanonzi vari kubva kumapato anopikisa. Saka izvozvo zvinoita kuti nyaya dzikaunzwa, especially vemapato anopikisa vachigunun'una, pane kakugira vemapato akarwira rusununguko. Ende izvozvo zvinobva zvaita kuti zvinhu zvirambe zviri manyama amire nerongo.
Toti dambudziko iri ratadza kugadziriswa nekukasika pamusangano uyu. Zvii zvamungataura zvingatarisirwawo zvingakanganisa dunhu?
Zvinogona kukanganisa mafambiro emaelections ari kuuya uye nekusawirirana kunogona kuitika. Saka zvinoda kuti vatobata nyaya iyi zvakanaka, zvinoita kuti zvipe confidence kunyika dzese dziri mudunhu reSadhiki.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kufara kuti gore rino bvunzo dzakanyorwa pasina dambudziko rinombosanganikwa naro mamwe makore, rekuti vamwe vadzidzi vanozonyora vaona kare bvunzo idzi kana kuti leakages. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti izvi zvakakwanisa kuitwa kubudikidza nematanho akasimba akatorwa nehurumende ekuona kuti mapepa ebvunzo achengetedzwa kubva musi waadhindwa kusvika musi wapedza kunyorwa bvunzo. Bvunzo dzegrade 7 dzakatopera kunyorwa uye vadzidzi veform 4 neform 6 vari pakati pekunyorawo bvunzo dzavo. Ngatinzwei vandoro vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa kufara chaizvo nekuti hatina kana umwe zvake candidate akakwanisa kuona bepa ranga risati ranyorwa kuti aite yatinoti pre-access, kuriona risati ranyogwa kana kuti hatinoti aya maleakages. Izvi zvinotifadza nekuti taadoo nemakore anoita matatu pasina kana nhoroondo yakadaro yatati tasangana nayo. Zvinoratidza kuti isu sebazi reprimary nesecondary education takagadzirisa pamwe chete nezimsec nyaya idzodzi dzemaleakages. Saka tichienda mberi tiri kuona kunge iri richange risisiri dambudziko rekuti ringatishungurudza.
Kwoyo mazamanishoni acho muri kugutsikanawo here nemafambiro aari kuita vandoro?
Tiri kufara chaizvo nekuti mazamanishoni acho ari kuendera mberi zvakanaka, akutondopera vemafom 4 vaakutondopedza uye mafom 6 vaakudondopedza. Takadotarisira kuti pasi rate yedu yegore rino ichange yakakunda yemamwe makore ese kumashure uko. Zvinoratidza kuti tiri kupa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Tiri kunzwawo kuti kune zvikoro zviri kukanganiswa nekunaya kuri kuita mvura pamwe chete nedutu zviri kuzoita kuti vana vange vachikanganisika mukuenda kunowana zvidzidzo zvavo. Zviri kukanganisawo zvakadii kunyorwa kwebvunzo uye zvii zvamuri kuitawo sebazi redzidzo padambudziko irori rekutorwa kwezvikoro nemhepo?
Zvikoro zviri kurakashwa nemhepo nekunaya. Hongu tiri kuzviziva takabatana nevedevolution Ministry of State and Devolution Affairs, isu sebazi reprimary and secondary education, Ministry of Local Government, tichibatsirana kuti tidzosere zvikoro izvi panzvimbo yazvanga zviri. Hatisati taita yedu dambudziko rekuti pane vakakoniwa kunyora nekuti chikoro chine chisina pekunyorera. Saka tichiri kunzwa kufara chaizvo kuti zvinhu zvese zvichakaringana. Kana kuchizonzi kune vana vasina kunyora kana kuti vakakundikana, avo vagara vanenge vachizokwanisa kunyora kana gore rinouya muna June kana muna November.
Ava vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI rinoti kune zvikoro zvine chitsama zvakaparadzwa nemvura iri kunaya munyika pane ino nguva Izvo sangano iri rinoti zvave kukanganisa kudzidza kwevana. Atuzi inoti matunhu ane zvikoro zvakanyanya kukanganiswa nemvura ine mhepo iyi ndeye Masvingo neMidlands. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutungamiri wesangano iri Vaobert Masaraure.
Pari zvino matunhu atatambira mashoko akanyanya aimatambudziko aya kuMasvingo nekuMidlands, asi nyika yese mvura iri kuita ichiwanda kudarika mwero zvayo. Zvikoro zvakanyanyoparadzwa zvakanyanya zvekutotadza kudzidzika pane zvatawana isu mutsvakurudzo dzataita. Tawana zvikoro zvazviri 56 zvazvinzi zvine infrastructure yanyanyoparara, asi zvikoro zvisiri kutokwanisa kudzidzwa nekuda kwenzira dzakawanda dzakonzereswa nekuwanda kwemvura nemhepo zvazvidarika 1200. Zvikoro izvi zvagara zvimwe zviri vulnerable, zvagara zviri zvine midhuri mishoma yekudzidzira, vana vachidzidzira panze kusina mabridge nezvimwe zvakadaro zvazvidarika 1200. Asi zvanyanyoparadzwa infrastructure zvakanyanya zvishomanini zvinongodarika 50.
Saka rubatsiro rupi rwamuri kutsvaga sesangano kuti munge muchibatsirawo kumutsiridza zvikoro izvi vana vaenderere mberi nekudzidza zvisina kukanganisika?
Tichange tichizivisa zvikoro zvakasiyana-siyana zvaparadzwa nenyaya yemvura yakawanda nemhepo iyi. Tinokurudzira veruzhinji patinenge tapa zvikoro izvi tichange tichipa nenhamba dzevakuru vezvikoro ikoko vamungakwanise kubatana navo veruzhinji muchivapowa zvamuinazvo kubatsiridza kuti vana vakwanise kuenda kuzvikoro. Dzimweni dzenguva pachavakwa matende, dzimweni dzenguva pachada kuiswa mamakeshift school ekuti vana vadzidze. Tinenge tichichema neveruzhinji kuti vapindire. Saka tichati panguva iri kuteera tichapa zvikoro nenhamba dzevakuru vezvikoro izvo zvese zvakaafektwa zvingade rubatsirwo nokukurumira.
Zvamuri kuitawo sesangano reATUS mukufambisawo nyaya dzechenjedzo kuvana vechikoro pamwe nevarayiridzi uyewo kana vagari vemunharaunda dzingadai dzichizosangana netsaona idzi?
Isu sevarayiridzi ticharamba tichienda mberi tichiti kana tikawana information topa vanhu chenjedzo munharaunda dzatiri kugara, tichapa chenjedzo yakawanda. Saka tinenge tichikumbira vanhu vanokwanisa kushandisa mishini vehurumende kutizivisa pachiri nenguva kuti ndedzipi nzvimbo dziri kutarisirwa kuti dzichawana mvura yakawanda zvakadarika mwero, dzichawana mhepo yakawanda kudarika mwero. Tokurumidza kumhanyisa mashoko aya kuvana vozivisa vabereki. Dzimweni dzenguva tichimisa vana kuya kuzvikoro, asi kana kuri sefu vana vachiuya toenderera mberi vana vachidzidza vari sefu.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware ATUS Vaobert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere VOA Show na WhatsApp chano yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Show na modzvanya pakanzi Follow. Apa hapadiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuunzirai chirongwa ichi svondo rino ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevechidiki vanonzi Profesa Mapendere kana kuti DJ Prof vanoshanda nenhepfenyuro yeChange Radio vari muSouth Africa. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu DJ Prof.
Tinotenda makadi mukoma Jonga Kandemiri. Takatanga nepfenyuro yeChange Radio ndokwandiri kushanda ndiri ndichibatsira apo neapo. Tine zvirongwa zvakasiyana-siyana zvatinoita, asi inini ndinowanikwa ndiri muchirongwa chekuverenga nhau murimi rwechishona, zvakare ndichitepfenyura semushamarare pane dzimwe nguva. Ende kazhinji kacho tine chimwe chirongwa chatinoti news review pachirungu, kana kuti chatinopa nhau dzesvondo rose chatinoita musi wesvondo wega wega nenguva dza 8 o'clock kana kuti nenguva dzesere dzemanheru paChange Radio. Ndo zvandiri kuita mazuva ano. ndiri kunoku kuSouth Africa.
Chii chakaita kuti munge muchitora danho irori rekutanga nepfenyuro yeChange Radio uye iri kutambirwawo zvakadi nekuva muri kutepfenyurira?
Mukoma Jonga, chakaita kuti titange nepfenyuro yeChange Radio, takachitanga chirongwa ichi mushure kwekunge tagara tikaongorora tikaona kuti nhau dzenyika yeZimbabwe dzakanyanya kurerekera divi rimwe chete. Zvokutoti vanhu vari muZimbabwe chaimo kana kuti nevari kunze kwenyika havasi kukwanisa kuwana nhau dzakakwana, kunyanya-nyanya kana nhau dzacho dzichisanganisa uori hwehurumende yenyika yeZimbabwe kana kuti kumbunyikizwa kwevanhu venyika yeZimbabwe. Hazviwanzo kubudiswa izvozvo munyika yeZimbabwe.
Zvamuri kuita zvinhu zvamakadzidza uchikoro here kana kuti makangozviitawo nekuve nechido?
Mukoma Jonga, Professor Mapendere is a social scientist by profession. Asi zvekutepfenyura handina kumbobvera ndazviendera pabhenji kunozvigarira pasi kuti ndiite zvechikoro. Asi ndakangoona kuti kana zvekutepfenyura zvekuti ndiudze vanhu chokwadi, regai ndingoshandisawo muromo uyoyo. Asizve zvakare kusiri kungoshandisa muromo asi kushandisa zvakare nepfungwa kuti zvandiri kutaura izvi ndizvo here zviri kuitika kana kuti manyepo.
Vateereri vangada kuziva kuti iyo nepfenyuro iyi iri pasi pebato rezvematongerwo enyika here kana kuti munoita makazvimirira?
Nepfenyuro yedu hainei nezvematongerwo enyika. Ndosaka muchiona kuti tinotepfenyurwa zuva nezuva zvisinei nekuti mamiriro enyika kana zvematongerwo enyika zvakaita sei, hatina bato ratakarerekera. Ndosaka ndambotaura paya kuti nhau dzemuZimbabwe tinotaura dzese. Kana kuzumba maramba pfungwe kuri kweZANU PF, kukangoitika chinhu chakaipa chinova chinokanganisa kana kuti chakanaka chinova chinoita kuti nyika ienderere mberi, tinongotaura nezvacho. Ndinofunga kuti vanhu vangada kuti nenyaya yekuti tiri kuti Change Radio. Change Radio izita ratakatobudawo naro kuti titaure kuti iradio inotaura zvine change mukati. Ende tinotaura zvinoitwa navamunangagwa, tinotaurawo zviri kuitwa navachamisa. Kana vamunangagwa vakaitawo zvakanaka, tinotaura zvakanaka zvavanenge vaita. Asi kana zvikange zvakaipawo, tinotaura zvakaipa. Vachamisa zvimwe chete izvo vakaita zvakadaro. Kana bato ripi zvaro, even kana vawashmen vakaita zvavanenge vaita, tinongotaurawo zvavanenge vaita zvakanaka. Vakaitawo zvakaipa, tinongotaurawo zvakaipa.
Munoona remangwana renyu rakamira sei tichitarisa kuti masangano ari kuitawo zvenhau pamadande mutande wawanda? Munoona here Change Radio iri nepfenyuro icharamba yakamirawo semuzambangwena?
Babaka ndemiri, tinoona ramangwana redu rakajeka sezvamuri kungowa kuti mishini yachizvino zvino iri kuuya ikai ndo yatiri kunge tine vimbo nayo kuti seredio iri online zvichatibetsera zvakanyanya kuti vanhu vanenge vaakushandisawo mishini yechizvino zvino kuti vakwanise kutiteerera kana kutinzwa kana kutiona pamasaisai akasiyana siyana sezvo tekinoroji iri kuadvanza zvichienda kumberi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naProfesa Mapendere, vanozivikanwa neribasa rekuti DJ Prof muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chesvondo rino kuno kuStudio 7. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tine rombo rakanaka zvakare, tine muapostora wedu Apostle Martin Matinenga vachitipa shoko ramwari nasi. Apostle, tinokuchingamidzai pachirongwa, sanganai nevateereri. Makati gadzirira zvipi nhasi?
Ndinokukwazisai vateereri vedu veStudio 7. Ndinokukwazisai mukoma Zininga. Ndokutendai nekutipa chirongwa chatinosvika patinotenda Mwari uye tichigoverana shoko raMwari kuti tose tose tive nekunzwisisa uye nekugashira rudo rwatakaratidzwa naMwari kubudikidza nemuchinjikwa uye kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinoda kuvatenda Mwari nekuti rudo irworo chinhu chatinofanira kunzwisisa. Masvondo apfuura tangatichitaura nhau imwe chete iyoyo yerudo rwaMwari nekuti chinhu chekuti tinofanira kuchinzwisisa uye tinofanira kuchigashira. Zvimwe zvese zvinozova nechirevo kana kuri kuti tinenge tanzwisisa kuti zviro kwazvo kubudikidza naIshe Jesu Kristu Mwari vakada nyika, nokudaro vakatipa Jesu Kristu kuti ani nani anenge atenda maari agozorega kuva anoparara. Saka tinoona kuti tine upenyu hwatakauya kuzopuwa, upenyu hunoraramwa nekusingaperi, upenyu hwakaiswa muna Ishe Jesu Kristu hunotaurwa kuna 1 John chapter 5 kubva pavhesi 11, 12, and 13. Inotaura yechiti uyo asina mwanakomana haana upenyu uhwu, asi uyo ana Ishe Jesu Kristu ane upenyu husingaperi. Saka tinoda kuti tinzwisise rudo irworwu rwepamuchinjikwa zvigotibatsira kuti kunyange mukutenda kwedu kana mukunamata Mwari tinovanamata muzvokwadi, nekuti Jesu ndivo vakaitwa nzira, upenyu ndivo vakaitwa zvokwadi. Pasina kutenda kubudikidza naIshe Jesu Kristu takarasika, tiri murima takabata tirira panhema. Jesu ndivo vakavadira mamba kuti kubudikidza navo tinodzoredzaniswa zvakare kuna Mwari, tigova vana vaMwari vachararama pamwe chete navo nokusingaperi. Zviviri zvitatu zvandingataure panguva ino zvingadudzire rudo rwatakaratidzwa naMwari. Pekutanga tikatarisa kushoko ravo kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 21, tinoona kuti ivo Jesu Kristu vakava chivi kuitira kuti isusu tigonzi takarurama mumaziso aMwari. Jesu vakapfeka kutadza kwedu kwose, kutadza kwenyika yose. Vakava chivi vari pamuchinjikwa. Chavakachema Mwari asuduruka kwavari avatarisa vari chivi vachiti Eloi Eloi lama sabatikani, nekuti Jesu vakanga vakapfeka kuipa kwepasi rose, asi isusu takapuwa chipo chekuti tinzi takarurama mumaziso aMwari nekuda kwezvakaitirwa zvatakaitirwa naIshe Jesu Kristu. Tinoona kuti Jesu vakaenda kugehena, vakaenda kuhell kuti iwe neni tigokwanisa kuenda kuheaven. Tinoona kuti iwo Jesu vakauya pano pasi kuti isu tigokwanisa kuenda kudenga. Zvizhinji zvatakachinjaniswa nakubudikidza naIshe Jesu Kristu zvinoratidza kuti zviro kwazvo Mwari vakatida uye Mwari vakada vanhu. Mwoyo yedu ngaizaruke panhau iyi tigokwanisa kuti tigashire nekutenda zvokwadi iri muna Mwari. Kunamata kwedu kugova kunamata kwekurevesa, kutenda kwedu kugova kutenda kwekurevesa. Nesuwo kana tozokwanisa kuratidza rudo kune mumwe nemumwe, tiri kuzviita tichibva pakunzwisisa kuti kunyange takanga tiri vatadzi, asi ivo Mwari vakatida, vakatida vakatitenga neropa regwayana neropa remwanakomana wavo kuti tigowana upenyu husingaperi pamwe chete navo. Naizvozvo tinoti tinamate manherano tichitenda Mwari nekuda kwenyasha, nekuda kwerudo, nekuda kwetsitsi dzavo dzinoshamisa. Baba, muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai manherano. Tinokutendai nekuti makavadira mamba, mukavachibayiro nekuda kwezvivi zvedu, mukatitenga mukatipa upenyu husingaperi. Tinonamata kugoneswa kunzwisisa rudo urwu rwamakatiratidza kubudikidza nemuchinjikwa, rudo rwamakatiratidza kubudikidza nerufu, rufu rwemutadzi kunyange makanga musingakodzeri, asi makanga makasvinurira meso edu pamunhu kuti munhu agowanawo upenyu husingaperi. Nekuti makatida nokutida kukuru, makatida nokutida kunoshamisa kwamakazviita chibayiro kuti tigowana kudzikinurwa kubva pakutadza kwedu. Tinotenda, zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Amen.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Apostle Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries neshoko ravagovana nesu nhasi. Nemi vateereri, ndokutendai kunge mange muri pachirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tino
Tinotenda Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata chenyika chenhabvu cheWarriors chabudirira kuenda kumakwikwi eAfcon 2025 kanove kechitanhatu kubva muna 1980 chichibudirira kuenda kumakundano makuru enhabvu yemuAfrica aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe National Soccer Team yakabudirira kuenda kumakwikwi ekupedzisira eAfcon 2025. Achaitirwa kuMorocco mushure mekuita mangange 1-1 Kenya mumutambo wakatambirwa kuPolokwane nechishanu. Makwikwi eAfcon 2025 ane zvikwata makumi maviri nezvina. Zimbabwe yave nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pasi peCameroon iyo iri kuendawo kumafinari uku. Mutambi weMotherwell kuScotland Julius Masandise ndiye akanwisa chibodzwa chakaendesa chikwata chenyika ichi kuMorocco uku. Va Adoms Mukwasi avo vaitungamirira chikwata chevatsigiri venhabvu kumutambo uyu kuPolokwane vanoti vari kufara nenyika yese iri kufara. Aimbotambira Capes United uyezve akatora mukombe weleague muna 1996 George Mdiwa anoti maWarriors akafadza uye chishuwiro chavo ndechekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani kumafinari kwaari kuenda uku.
Takukwalifaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAfcon ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi. Semaonero angu hadiri time tunosvika kumasemi chaimo chaimo.
Aka kave kechitanhatu maWarriors achibudirira kuenda kuAfcon mushure mekuita izve kare muna 2004, 2006, 2017, 2019 na 2022. Asi pese apa Zimbabwe yakakundikana kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kubva mumagungano. Murairidzi wezvemitambo Edmond Mutetwa anoti kuti Zimbabwe idarike payakagumira apa panoda gadziriro yakasimba nemitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvenyika dzine mazita munhabvu.
Takuda preparation yakasimba. Hapachada preparation yekuti tinotamba nematims ana Harare City nana Dynamos. Pakuda kuti vanonokemba kudzimwe nyika. Vanofanira kupinda kana mukembi kwasara kana 4 months. Uye haichada kuti vanotamba netimu dzakaita sana Mozambique. Pakuda matimu mahombe kuti vanoona strengthness yavo neweakness yavo. Saka preparation takutofanira kutotanga izvozvo.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanowedzerawo vachiti vari kudiwa kutsvagwa mari yemuhoro yevatambi vari kuMorocco kuitira kuti vatambe nemwoyo wese kwete zvekumbora mabasa sezvanga zvichiitika makore apfuura.
Kuri kuda kuti FIFA ikwanise kunyengetedza makambani kuti auyewo achibatsira bhora. Vakomana ava vanoda kuti pavanonotamba vave state yekuti pfungwa dzavo dzinei dzakagadzikana ende vachikwanisa kuita basa ravo vakasunungura.
Kekutanga Zimbabwe ichange ine murairidzi wemhiri kwemakungwa Michael Nies wekugermany uyo ari kuenda nayo kumafinari eAfcon aya. Pese paienda Zimbabwe kumakundano aya yanga ichitungamirwa nevarairidzi vemuno Sunday Chidzambwa kaviri Charles Mflauri Kalisto Pasua na Nomen Mapeza. Iko zvino Zimbabwe yananga kuyaunde kuCameroon uko ine mutambo wegumisira weGroup J neCameroon uyo uriko nemusi wechipiri. Ikapedza neCameroon Zimbabwe inenge yotarisana nemitambo ye 2026 World Cup iyo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Rwanda, Nigeria neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Musangano weSADC uri kutarisa matambudziko akatarisana nedunhu reSADC wakatanga nezuro muHarare unoenderera mberi. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekubudirira kwechikwata chenyika chenhabvu cheWarriors kuenda kuAfcon 2025 kanoweke chita natu kubamu na 1980 kuenda kumakwikwi epamusoro muAfrica aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oStudio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagethi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange.
Hleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Bonjongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga okuhlala enakekelwe, anikezwe ithuba, asosigebenga, asomuntu olembali embi, umuntu ozifundiselayo.
Wezemidlalo sixoxa lo wake waba ngumdlali webhoso uJesse Kapenya.
Abazinikele ebhoreni ibhora, you can make a living out of it, they make their impact. Ababephumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni, ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhe zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagethi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange, njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagethi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagethi lulithwalisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye nama-business. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bachona bengenamagetsi, hambe ekuseni ngo-5 aze kubuye ngo-12 ngo-11 every day, and akula explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo, ngoba abuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi sengokuchaja amafoni nje kuphela, lakho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachana behleza abantu emabhizinisini, and sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama-investors. Ama-investors, they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagetsi abakhona nini. And abantu ezinjengama-fridge, abantu abawelidayo njalo, sikhangele lama-fridge, abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini, kuyahlukumeza kakhulu. Sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa, but hayi, explanation yakhona basitshela ukuthi akula manzi eCariba, nemitshini ifile ewange, ukuthi ilunga nini. And kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi. Amanzi ikhansili yabo ikhana ukuthi izesa nxa engekho abakwanisa ukuthi bepampe amanzi kuwafaka uma-reservoirs. So kuya-affecta kakhulu njalo angazi ukuthi uhulumende uthembisani ngowe ngoba ngesesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze yokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sihleli vele sikhulumisana lawo ama stakeholders njengabozesa lawo uBulawayo City Council, wonke nje ama stakeholders akhangelane lenhlala kahle yabantu. I-problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu, bakhala ngokuthi eCaribbean vele amanzi malutshwane, amanzi asephansi ye njalo lewange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelela ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane, ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba lingani liyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansili yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo, i-plan yabo yikuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemchavezi balethe koBulawayo. So nge parliamentary visit ebikhona ebizocheka ngesimo samanzi, kuvunyelwane ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama-pipes, ekhuliswe ama-pipes aletha amanzi koBulawayo asuka emchabezi. Ngiyawuthi yiyo idamu elingani lilamanzi okwamanje, kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line njalo. I-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama usebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, be-report ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hontongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timber bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Themba kuye moyo isikhulumelise ARTUZ.
Thina njenge-Athuzi sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe-Avondale laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilwa abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe kuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa bekuhlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHotongwa olilunga lethu le-Athuzi, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni esokwa sesakukhuluma kudala lelo yaselacela kanengi ukuthi njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe kanikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelelwe ukuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokube vakatshele emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapho ahlala khona, lanxa ehanjiswa ngezimota, useke wawe emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokhu.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni awo ukuthi bekhululwe lapho?
okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuke emakhaya kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumende uyisitha sezanu PF ngqo ngokunjalo ke amagqetha asenza umsebenzi omkhulu lokho eqhubeke senza umsebenzi omkhulu kodwa ngenxa yokuthi thethwandaba wethu sowathunjwa kulutshwana bangakwenza kulutshwana bangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle bathole ukuthonisiswa bevela emzini yabo bathole ukuphathwa kahle sithi ke thina icala licala kodwa umuntu unxa engelacala licala ukumgcina entolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba beamvotele impindamuva ingozi yiso isicebiso engasinikeza
lo umnumzana Themba kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ esixoxelaye ekobulawayo ibandla lezanu PF lihlezi lisithi alingeneli ukulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli. Njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho. Ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Sithanda ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikhethe amelida okuqhubeke kuhle kakhulu zange sibone ukuthi dawudlawa umjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni kodwa sithanda ukuthi unanzeli sabantu ukuthi uTrump ngumuntu othanda ukuthabisa abantu so ngezinye indlela ngumuntu wona uaphila to ama emotions abantu ngumuntu owaza kube kwazi ukuthi engenzani kodwa ke sifuna ukuthi unanzeli kakhulu ukuthi injongo yabo yokuqala kuzaba ukubhidliza lokho kade kuthengwa kunjwa ngama-Democrats so usengenza noma yiwuphi umthetho abumbi noma yiwuphi umthetho asayine noma yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise Themba Jeza unanzela ekukuseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathi bayivesa so athesi kungaba njalo
abanye njalo bathi imithetho yeMelika ayiphuleki masinyane kulama strong institutions okokuthi obusayo kanyeke wazenzela santando. Ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufake yakhe imithetho engakhwabithwa ngabaningi.
Konoko yinto kade siyikhule sikwazi kodwa ke sinakunanzela okwenziwa nguTrump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto engadayiyenza kale America. Njalo siyakunanzela ukuthi iAmerika besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibone khona umuntu engene espektha ngamawindi esenza lokhu yalalokhana futhi kuqakaza ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho kuthi ngama-developing countries abantwini abamnyama kodwa sikubonile kusenzakala khonakala kutshengisela ukuthi lanxa i-Amerika lama-institution esithi astrong ukuthi umuntu ngazangene but ilandela izinto okuyakumele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-America yale ukuthi ibe lilizwe lelalelama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu ufike alandele khonoko okufakwe phansi kodwa u-Trump wakwephutha kumbe khona ku-Trump watshengisa ukuthi i-America iyafanana namanye amazwe loba kuyini kungenzakani so lanxako lama-strong institutions kodwa-ke sengakwenza khona ukuthi bona bathile imithetho njengoko abakwenzayo iphithiphithe zezasibona ngalona nyaka so wazeza sokala ukuthi hhayi hayi i-America lilizwe labantu so bengabantu belaphoelithuli imithetho ngezisivumo kade zadlandiwa ngeke kudala khona li-America athi yazi iyimother of i-democrat kumbe iyiyo sibile edengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani kodwa u-Trump kwephulile kokhonoko so umbuso ka-Trump akula muntu ongafuna ngathi lokhu ngiyaphazi ukuthi angazakakwenza engenza loba kuyini u-Trump so abantu bahlale bekwazi loba kuyini embuso ka-Trump kuyenzakala
lowo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxela ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina masiko wethu,
sigcina masiko wethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko wethu.
Ningalinjani zwikandaba endawoni zonke zomhlaba ezijineyo. Lo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, umlondi wembali zesintu. Gobalanda nyawabukela kuhlelo.
Dube ngabe indlane labalaleli.
Siya lati siphilile. Akusitele Gobalanda lapha siyabona ukuthi uPatisa Nyati udlule emhlabeni, abantu bazamkhumbula ngani sibili?
Dube mucabanga ngoba uPatisa umlondi wembali njalo futhi engutitshala kithi thina into esisakhulayo. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isintu. Ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uPatisa besithembena kakhulu endaweni ezifana nemhlahlandlela, indawo ezifana laboGada kanti uPupu kanye lohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ukuthi kulama research owadingayo ngendaba zesintu ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo.
Ye manje njengoba sejonile-ke ubabunyati pho abantu kumele bemkhumbule ngani njani futhi?
Ubaba uPatisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu, because manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uPatisa sokunzima. Besinabadala abafana labo baba uPonti Mhlanga nabo sebesithile, nobaba uPatisa naye sesithile, so sokufanele kithi thina intsha kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine, sibambe kulapho osithiye sikhona, noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi, kodwa nguye umuntu ade sithembele kuye kakhulu. Lathi sokusala ukuthi manje sisale sibonisana nabantu abafana nabo Mayibongo Onkana, abantu abanjengabona labo.
Ye, siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lo wenziwa ngubaba uNyati odluleyo, pho uzawubamba njani usuku wethu khona?
Ube kunzima kakhulu because ubaba uPatisa umuntu obesenza i-research kakhulu, ubebhala izingwalo, ngicabanga ukuthi uzifika boma 50 something ingwalo bekazibhala ubaba uPatisa. Ubengaveli ebhale ngoba exoxele, kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni. Ngicabanga ukuthi 5 months back ukuhamba zozwafika eZambia ezama ukuthi enze i-research ngokunyamalala kwenkosi uLobhengula, loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini, yikho lokho okutholileyo noma cha. So kusalele kithi ukuthi sikwenze. So kufanele lathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo muva, njengoba uPatisa ubebhala izincwadi. Wenze ukuthi omlando bonke ababhale izingwalo bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni, ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu. Kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba uPatisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa uyahamba efika khona, afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba efikile ezekhe endaweni leyo. Uma kukhulunywa ngomtswiri wePupu lapho kwanyamalala khona inkosi uLobhengula, ubaba uPatisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezivalo lezimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedukula khona. So ufuna umuntu onjalo. So kuyuthi especially kithi thina uMayibonge nabomathemba, yibo kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame ukuhamba ezinyathelomizi lapho kuPatisa, kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history, oyenza i-research njalo ofundisa abantu bafokasa kuye kakhulu. So wena walenza iphutha walahleka, wabalahlekisa abantu basala belahleka besiya khona lapho besiya wona kulowo mgodi. So baba uPatisa sizohlala simkhumbula nje ukuthi futhi singawayenzi amaphutha, sihambe zekhe entweni efana layena lena kade hamba kuyo.
Ye, gqiba khonapho ngamaphitshane kakhulu.
Mina engakutho baba uDube ukuthi endabeni zomlando akuthi ananzelele ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isifo, baningi kakhulu abanye asikwazi ukuthi baseqinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance. So kufanele ukuthi uma sikwenza sikubambe kahle, singathathi ama-chance ngokuthi ubaba uPatisa Nyati sehambile, ubaba uKonti sehambile. Sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza, kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi, ukwenzela ukuthi abantu sibaliphakulele okuyikho. Khumbula ukuthi lezi ncwadi lezi ngwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantu abethu muva abalandelayo.
Ye, lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwedi kwezembali. Uyazilonda kakhulu imbali zesintu. Sibonge kakhulu Gobalanda, ungathelwa kusasa ba.
Ngiyabonga ubaba uDoli.
Haye, simalapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu zuko zonke. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ngolibalise moyeni, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Lilani. Lobo logogo
senziwe.
Kangele zinyezi.
Siyawagcina
masiko. Kangele manyama. Bayawagcina masiko.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 inima ka 3 leka 4 ukwenzela abangabe babe khuthile. Sizathi ngokukhawuleza sibone ukuthi kuthiwani. Kufundeka kanje verse 3. Kepha isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi. Usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini. Usho uJehova Sebaothi. Verse 4. Ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Kepha kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova. Lapha uJehova ngokuloba kwaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle. Sike sakhuluma ngomndeni ngemuli ngabantu abasegumeni kodwa kuyaphumela ke langaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu. Abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi bahamba ngendlela ezimbi abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengitsho lenhlala kahle yabantu. Abanye wazibabone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphezulu bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo kodwa izindlela zabo zimbi lezenzo zabo zimbi konoku abakwenzayo okubi izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni. Laba bagcwele inkohlakalo benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezimlendlela ezimbi. Abantu sebagcwala ukuzithanda bona bodwa kabasanakekeli labanye. Sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo labantu nje makhaza abaswelayo laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo abadla baze bathi abawuchiyeleyo bachiyele izinja. Ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ukungazoza ukuqede nxa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe yekuhle ukunika izinja ukudla kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi. UJehova uthe ebantwini ngithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye laye uzabuyela kithi. Nxa sisenza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe eziyisigwegwe ezibonakalayo ukuthi lo mazenza lezo zinto le ndlela lezo ahamba kuze uyazazi uNkulunkulu abesekutshela thinta unembeza wakho lanxa usisinta unembeza kakho uyakutshela kubi kubi okuhle kuhle. Abantu ngikho wawuzwe labantu bethi iqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa. Baningi abantu inkokheli ezijiyeneyo abaphathi bemsebenzi abaphathi bezigaba sengitsho nje labonabo abaselaphayo ezibhedlela abanye babo bakhohlakale ngendlela emanza indlela zabo ayisizo. Nxa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane babona imali. Labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe mbelo kodwa yikumawa abanye babona imali ebantwaneni bona abancane. Akula kuthi ngubani nengi labantu indlela sezizimbi. Abanye abantu bayabandlulula bayakhetha abantu kakuqedakali. Phuma endleleni lezo ezimbi lezizo zakwezimbi ziyenyanyeka kazikhwabitheki uyazazi. Lalela ungakhombi omunye ngomuntu, khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho, uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova. Uthi buyelani kimi, lami ngizabuyela kulotsho njalo uJehova. Labo abazimiseleyo kabavume babuyele uJehova, naye uzabuyela kuwo. Impilo ibe yimpilo ebusekileyo. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe, wenzela ubana lawo ubuyele kithi. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wenzemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya. Asizweni ingxoxo yabo.
Ngesikhathi sakhe wayevimba imuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalandeli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo primary. Kwaya ngahamba la ku secondary ngazoqalisa ukudlala, ngazodlalela Young Blood, i-team yayisemagwegwe. Nasuka laphana ku-Young Blood, i-team yangama-juniors. Nasengisiya ku-Corrugated. Ngithe ngisuka ku-Corrugated ngasengisiya ku-Highlanders.
Esadlala uHawker, iqembu lebhosa lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League, bethatha le nkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama-championship ayi-5 ngidlala ku-Highlanders. Ayi-4 awokuqala ngawina. Sukusela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabo mkhokheli i-championship yam-S5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bengathatha umhlala phansi bazithole bengazisebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDesi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze Falcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlayezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni, bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena lo mdlalo wenguqu bazahlonza ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuHawker. Igama lamuyenza Chisa Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesa isithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ogogekileyo owabotshwa iAvondale eHarare lamalunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebail labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.